madzibaba muhutapwa epamusika madzimai achirohwa vechidiki mudzidziro voremadzwa pwere mujecha guruva kose kose mhuri yekwangu. Madzibaba muhutapwa epamusika madzimai achirohwa vechidiki mudzidziro voremadzwa pwere mujecha guruva kose kose mhuri yekwangu. Misha yedu ichiputswa, dikita redu vanopamba vachiseta, mukudzidza votsutsumwa vachisvipwa, kusvika rinhi tichirozwa nadzo mbavha mhuri yekwangu. Misha yedu ichiputswa, dikita redu vanopamba vachiseta, mukudzidza votsutsumwa vachisvipwa, kusvika rinhi tichirozwa nadzo mbavha mhuri yekwangu. Chera mwena iwe mhandu, mupanduki, nguva yako yazokwana, hapachisina wakanyepera vakuru, wapedza hondo toitoi taidzosa, mhuri yekwangu. Chera mwena iwe mhandu, mupanduki, nguva yako yazokwana, hapachisina wakanyepera vakuru, wapedza hondo toitoi taidzosa, mhuri yekwangu.